manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gunyana 29 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revarairidzi repTUZ ronyunyuta pamusoro peurongwa hwekuunganidza ruzivo pamusoro pevashandi vehurumende kana kuti biometric exercise uri kuitwa nehurumende senzira yekubvisa vashandi vasingazivikanwe asi vachitambira mihoro.
Kana isaka kadamara ota kungonza tsamba dzava kunyorwa nevanotungamira public service kuti chimwe chikamu chavarairidzi ngachiuye chinge chizorejesa biometric asi noti kadamaza ndechekuti sei vamwe vachienda vamwe vasingaende
Muri yevembo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe inochenura mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamakakatanwa aiitika yekuti vaMugabe vovigwa kupi
Ese madiscord ngaende kwaanokodzera vaMnangagwa vakataura pachena kuti ngazviitwe zvinodiwa nemhuri saka ndinovachenyura pana izvozvo
Dynamo inoburiswa mumakwikwi emutambo we-2019 Chibuku Super Cup Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti riri kunyunyuta pamusoro pemafambisirwo arinoti ari kuitwa urongwa hwekuunganidza ruzivo pamusoro pevashandi vehurumende kana kuti biometric exercise uwo uri kuitwa nehurumende senzira yekubvisa nayo vanhu vari kutambira mari asi vasiri vashandi vehurumende kana kuti maghost workers mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti varairidzi vakawanda vakaedza kunonyoresa asi vaisangana nezvimhinga mupinyi zvakasiyana siyana zvakavatadzisa kuita izvi chirongwa ichi chiri kutarisirwa kupera mangwana hurumende ichiti mushandi anenge asina kunyoresa patsva zita rake haizokwanisa kuwana muhoro wake wemwedzi wagumi guru studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi asi vazhou vanoti kusarongeka kwehurumende uku kwave kupa kuti vashandi vakanganisike mashandiro avo uyewo kutora tumari tushoma twavari kutambira twemihoro ngatinzwei vachitsanangura
kana isaka kadamara ota kungonza tsamba dzava kunyorwa nevanotungamira public service kuti chimwe chikamu chavarairidzi ngachiuye chinge chizorejesa biometric asi tinoti kadamaza ndechekuti sei vamwe vachienda vamwe vasingaende saka kutsvaga tsakurudzo takazoudza kuti vanenge vanodamwa kuti vauye kuzorejesa ndevoo vasina tinoti maplastic ID vese vane mametal ID asi chinoonesa ndechekuti kana tichida kuti tibvise atinoti maghost workers muhurumende zvinoda kuti tiinde pabasa ipapo tiona kuti munhu aripo here kwete zvokuti varairidzi uyai kudistrict nokuti kana ghost worker waanongosvika akationda bva kuchikoro chokuti hapana anozoona kuti ariko here kuti haako kuchikoro ikoko but zviriwo zvine zvokuti varairidzi vakawanda vakadamwa kumadistricts vachinogara ikoko vachirara pazi vachirumwa nemosquito for 3 days kondi kuzongoudzwa kuti hurumende hatisati takwanisa kunge tine netire inogadzira maplastic ID chimbodzokerai kuzvikoro kwenyu mutozokusheredzai ipapo mari dzavanga vatotora vanenge vatokwereta vazhinji vachona kuti totoenda kudistrict unoda $70 nengo $70 ekudzokera wasvika ikoko wotora $50 kuti wane plastic ID kune vashoma vakaiwanda saka zvino zvatsamusa varairidzi kuti iwo vasitori namari wakunzi chimbotambisa imwe mari muchiuya kuzoita exercise. Exercise inofanira kuitwa nevanhu vekupublic service nevowo kwaregistra general vachienda kuzvikoro kuti vaone kuti vabvisa maghost workers. And maghost workers nomaziva kuti mayuti akaregistra nguva yavakasukuira ari muzvikoro umu anongozosainawo payshit musi wepei. Saka zvino zvashungurudza varayiridzi.
Imiwo sesangano mati mwaedzo here kunzwisisa kubva kuhurumende pamusoro peurongwa ihwohwo kuti varayiridzi vakwanisewo kunzwisisa kuti zviri kufamba sei?
Semasangano avarayiridzi takanyorera kuna employer public service tichiti tinoda musangano wechimbi chimbi kuti titaurirane tione kuti biometric registration ingaita sei uye zveichita maringe mune zvakanaka. Asi kusvika pari zvino hatisati tawana tsamba yati yabva kuna employer ichitaura toita sei. Saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka, iri nongori marengenya mutariko wamadhenge.
Saka zviri kureva here kuti varayiridzi vacharamba vachienda kwavari kudaidzwa ikoko kana kuti vaakutora matanho?
Handioni vachiramba vachienda bhikozi mari yacho hapana. Vazhinji vacho tatagara tatovaudzawo kuti vasaenda, although kwakune tsamba yakanyorwa kuti usiuibva musi wa27 zvinoreva kuti salari yako yemuna Oktobha tinenge taisiza. Hati salari haisizwe nemutoo uwoyo, salari inotosiza kana patinge patinyorwa matsamba. Mamwe anenge achienda kuhama dzako wasvikwa kumakorinza kuchipatara kana kuti vakasungwa for 14 working days ndo panozvidza salari. Asi vanenge vachiziva kuti vakairidzi vari valuable vanovhundudzirika. Savanga vangonzi kana usina kuuya musi wa27 zvoreva kuti salari yako haiuriyo muna Oktobha. Hapana wandinoona angaramba achienda kwavanoziva kuti hapana chauviri chinobuda uyezve mari yachona hapana anayo ende hapana angaramba achikukwereta mari yausingakwanisi kudzorera nokuti mari yakatambira varayiridzi yakatopera yakatoyerodwa neinflation nokuti zvinhu zvakakwira namapesendeji akapfuura ma67 nema63% akakwira masalari. Shuga chayo chaiyo yakakwira nemore than currently 2000%. Fuel inokwira every week. Mamedical expenses vana dhaza akwira beyond masalaries avarayiridzi.
Vanga vari mutungamiri weptuz Dr. Takafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Mhuri yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yakachenura mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamakakatanwa aiitika ekuti vaMugabe vanovigirwa kupi, ichiti izvi zvaikonzerwa nekusawirirana kwaiitika mumhuri. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Achitaura pakuvigwa kwavamugabe nezuro kwakuchama, hanzvadzi yavamugabe amai Regina Gata vakati manyepo kuti vamunangagwa vaivamanikidza kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba enyika kuhiroseka.
Ndoda kutanga ndameka shuwa kuti ndatenda His Excellency vamunangagwa nokuti vakanzwa kana tina achivati ko imi mukadaro vana venyu vakataura mukataura vana venyu mapa kufa. Munova expecta kuitei? Vakati ndino expecta kuti vaite zvandavaudza. Vakaenda zvepamberi vachitaura kakawanda kuti isatisi kuenda pamberi pefamiri. Saka ese madiscord ngaaende kwaanokodzera. Vamunangagwa vakataura pachena kuti ngazviitwe zvandinodiwa nemhuri. Saka ndinovachenyura pana izvozvo.
Mashoko aya akatsinhirwa nemwe hama yavamugabe vaota chidhakwa avo vakatenda vamunangagwa nehurumende yavo neruyamuro rwavakapa mhuri yavamugabe mukurwara kwese kusvikira pakufa.
Ndinoda kutenda zvikuru ndichitanga nokutenda vamunangagwa nehurumende. Rwendo rwababa tivasvike pazuva ratiinavo nhasi haruna kunge rwakareruka kwete.
Vachidhakwa vakapomera mhosva yekusawirirana kuti mutumbi unovigwa kupi kuhama dzemushakabvu zvikuru madzishe.
Kumagushungo dzine shoko rimwe chete. Tiri veumambo tose imwe tinochinjana uzvimba tinochinjana ubeperere, tinochinjana uchidziva. Dewe dutese, asindoda kuti kwa muri, please. Kana muri ya beperere ya wiru wane namo. Let us leave Muria Beperere. He decide what needs to be done. If you take care that this supporter, Muria kwa Beperere.
Mutungamiri webato runopikisa Red National Constitutional Assembly kana kuti NCA Professor Love Momaduku vakati vakauya kuzoviga vamugabe sezvakataurwa nemhuri kwete zvekunyepera zvakaitwa nehurumende yavamunangagwa iyo yakanga isina mumiriri parufu.
Chechipirizo ndechekuti ndaida kuti nditaridzewo mhuri yavamugabe kutaiwa isi tuenderana zveshuwa nezvavanenge vataura. Kune vamwe vatungamiriri venyika nezvanopf kakutu kwacho nana president vanongomhanya vachiti aiwa tinoremekedza zvataurwa nemhuri. But yeah, this is what I want to buy. I'm going to make it. 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 I'm going to make it.
Professor Maduku vakati manyepo kuti kuvigirwa kumusha kwakaitwa vamugabe kunoderedza chimiro chavo vachiti zvichaita kuti munhoroondo yavo zvizivikanwe kuti vakabviswa pachigaro nechisimba. Vamwe vanhu vairambidzwa kupinda pamba pavamugabe zvichinzi panodiwa veukama chete. Mumwe wevakarambidzwa kupinda ndiamai Susan Murodza, avo vakati havana kufara sezvo iri nhengo yebato reZANU PF yakasimba.
Hachimudiwa vepaduze duze
naiye
mufi vepaduze duze vemumba ndozvataitwa funga kwangu nyange shamwari yako inouya parufu rufu harina kuti wepaduze munhu wese anongochema ende kubvira zvichitanga ndisu vanhu vacho tichinzi mayouth ende munojoga tichiendeswa kuiswa uko kwataenda unojoga tichiitwa sei tichiitwa sei asi nhasi tikurambidzwa
vamugabe vakavigwa pachivanze kumusha kwavo izvo zvakakonzeresa mutauro wekuti vemhuri yavo vari kutyira kuti dzimwe nhengo dzemutumbi wavo dzingabviswe nevavengi vavo. Izvi zvakanyanya kutaurika pakatendwa mudzimai wavo amai Grace Mugabe naamai Gata kuti vakachengetedza mutumbi wavamugabe kuti usaitwe zvechivanhu. Vamwe vainge vari kwazvimba pakuvigwa kwavamugabe vanosanganisira gurukota redunhu reMashonaland West amai Mary Muliswa Chikoka pamwe nevakambotungamira sangano revakarwa hondo vaJabulani Sibanda.
Ndinongoti aiwa vakange vari baba vanga vaine tsitsi nerudo ndinongoti ndo mashoko chete andinawo mwaka uno andoda kuti nditaure mwaka uno. Thank you ziyabonga tatenda wasandisana. Thank you.
Ndakamirira Studio 7 kwazvimba ndine apa Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makumi ezuru zvevanhu ashinga kuungana mune imwe nzvimbo iri mukati meMoscow muRussia zvisinei nemvura inotonhora yanga ichinaya. Apo mapoka anopikisa hurumende ari kuedza kusimuka zvakare zvichitevera kuratidzira kwakaitika muchirimo kwaive kwakanangana nesarudzo pamwe nezvematongerwo enyika. Vakuru muhurumende Afghanistan vari kuverenga zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa nemugovera paine kutyisidzirwa nechikwata cheTaliban pamwe nekutyira mhirizhonga yaigona kuitika mushure mesarudzo. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iye zvinotomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, 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 muri eZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tina vaGodfrey Kuraone, avo vanove vari organizing secretary weyouth mubato reMDC iro rinotungamirwa navaNelson Chamisa, tichikurukura pamusoro pemabiko akaitwa nebato iri nezuro kurufaro sports stadium, vachipembera kusvika kwakaitwa nebato iri makore makumi maviri 20 years. Vakuraone, ndinomugamuchira muchirongwa. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pechirongwa chamakaronga nezuro kurufaro sports stadium uko.
Ya, mukomba Mike, tanga tine chirongwa chekupemberera makore makumi maviri ekuzvarwa kwemusangano weMDC. Uyo watoziva tosi kuti wakatanga kutungamirirwa naMugenzvangirai, iko zvino kutungamirirwa naAdvocate Nelson Chamisa. Mutambo uyu wanga uri muFaro Stadium, vanhu vanga vari mavhu namarara, vanhu vauya vachibva kumaprovinsi akasiyana siyana. Zvichitaridza kuti vanhu vachine chivimbo nomusangano wavo, uye vanhu vachine chivimbo nekuti musangano wavo ndo uchavasvitsa kuKenani kwakazara uchine mukaka.
Seumwe wevechidiki angaripo apo mushakabvu vaMorgan Richard Tsvangirai vanga vari mutungamiriri webato, tiudzeiwo maonero enyu pamusoro peutungamiri hwavaNelson Chamisa. Mungati pane musiyano here?
Ya, mukoma Mike, mubvunzo wenyu it's a very tough question, but regai ndiupindure ndichiti vaMorgan Tsvangirai ndivo the founding president, asi hakuna bato rinoita mapresident maviri. Iya nguva yaMorgan Tsvangirai kuti vatungamiriri ndo yakazina Mwari yakwana ndokubva avatora. The party ndobva yatarisa munhu anogona kutsika mutsoka dzaMorgan Tsvangirai ndobva yaita muvana Nelson Chamisa vatungamiriri. Handina chandinonyanya kuona chakasiyana pautungamiri hwavanhu vaviri ava, nokuti paitsika vaMorgan Tsvangirai ndo paitsika vaNelson Chamisa. So president Nelson Chamisa utungamiriri hwavo ndehwekudzidza from kutungamirira kwaita vaMorgan Tsvangirai. Musiyano wangu wapo iko zvino ndewekuti vashamisa mutungamiriri wechidiki. Naizvozvo, he resonates well with the young people in Zimbabwe.
Vechidiki vazhinji vane chichemo chekuti havasi kuwana mukana wekupinda mutungamiri. Mungati bato renyu rakanangana nekubatsira vechidiki panyaya iyi here?
Right, ichokwadi mukoma Mike kuti kumashure uko vechidiki vanga vasinganyanyi kutariswa nezvavo. Musangano wedu weMDC wakaona kuti hatingarambi tichingoti vechidiki the leaders of tomorrow, because tomorrow shall never come. The party in its wisdom yaka creator yavaiti youth quota in the previous election, vakameka shuwa kuti at every level ye leadership tinofanira kuti tinge tine at least 20% inoiswa padivi ichinzi iyi ndeye mayouth. Chinangwa chini chokuti mayuthi agone kuwana mukana ukupinda panonekwa ma decisions that concerns their life.
Aiwa takunzwa zvakanaka vakura uone kandirai mhuri yeZimbabwe mazwenyu ekupedzisira pamusoro penyaya yatikukura nhasi muchirongo.
Mashoko akakupedzisira kumhuri yeZimbabwe nevechidiki vese vari Zimbabwe ndeyekuti tichipemberera makore makumi maviri ekumuka kwebato reMDC. Regai ndirambe ndichisimbisa mhuri yeZimbabwe kuti zaora mwoyo bato renyu richine chirongwa nemuono wekuti ZANU-PF iri kuzoenda, asi zvinoda kuti tirambe tichibatira pamwe chete semhuri yeZimbabwe kuti tifaite corruption yazara munyika, kuti tifaite chihurumende chekudzvinyiriri chazara chatekeshera renyika yeZimbabwe, tibatire pamwe kuti tigone kusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe, tigone kuwana mabasa muZimbabwe, tigone kuti maindastri avhure muZimbabwe. Tinogona kuita izvozvo chete kana tikange tabvisa ZANU-PF. Tinogona kuita izvozvo chete tichagona kutsigira bato reMDC nemutungamiriri waro President Nelson Chamisa. Ndiwo mashoko angu andinawo, matenda angu.
Aiwa takunzwai zvakanaka vakuraone, ndine chivimbo chekuti mhuri yeZimbabwe yakunzwai nhasi Studio 7. Aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Mhuri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter nepaInstagram @BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure pazvirongwa zvedu zvechidiki panapa paStudio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo. BigMike3, BIGMYKE3, pa Twitter ne pa Instagram. Ngatisangana ine musi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki, apo tichange tichiendera mberi nenyaya iyi. Mhuri yeZimbabwe anokoneka ine mufaro, ndini Mike Hove, bye bye!
Tinotenda zvikuru Big Mike, iye zvino tokupai chirongwa chezvechitendero. Apo tiine hurukuro na Reverend Ray Motsi vekereke Baptist Church uye vari mutungamiri weTheological College of Zimbabwe kuBulawayo.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Reverend Motsi.
Vakai.
Nasi tuda kumbotarisa upenyu wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kusvika kushaya kwavo, asi nyaya hombe iri pamachengeterwo avakazoita kusvika varadzikwe nezuro kumusha kwavo kwaZvimba. Paiita mitauro yakawanda, asi tichinzwa kuti vaMugabe vaiti ndoda kuradzikwa muchiKristu. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Zvinotikanganisa zvikurusa uyezve hazvinatsarukani. Nekuda kwekuti munhu anove ndiye akavaka inonzi National Heroes Acre yedu yemuno muZimbabwe, achiti ndiye anofanira kunge achitaura kuti anovigwa ikoko ndiani. Zvinotikanganisa nekushaya ruzivo rwakatsarukana kuti kana iye wacho akuti haadi kuvigwa ikoko, zvaakuita fanika zvichinge zvisina kunanga munhu wese, kana kuti Heroes Acre yacho yakanga yakaitirwa vamwe. Saka tichatonzwisisa kuti chii chiri kuitika, uyezve tinongodudzirawo kuti upenyu hwavo hwaMugabe hunge husiri upenyu hune tsarukano huri pachena hunozivikanwa nemunhu wese kuti munhu amire papi. Munhu womutungamiri anofanira kunge ari munhu ari pachena kuti munhu wese anoziva kuti akadii anomira papi. Kufa kwaMugabe kunototikanganisa nekutishayisa pfungwa dzatingabate kuti chaizvo chaizvo chakaitika nechiri kuitika chii ipapapa.
VaMugabe tinonzwa kuti vainzi mutumbi wavo uchengetedzwe zvakasimba pachityirwa kuti unogona kubiwa dzimwe nhengo dzichizoshandiswa mumishonga. Munhu ari kunzi aida kuchemwa muchiKristu, zvinowirirana here apa?
Ndosaka nee ndichitaura kuti pane zvimwe zviri kupikisana zvisiri pachena kuti munhu wai zvazvinogona kunge zvichiita kana taakutaura nenyaya yechiKristu kana kuti nenyaya yechivanhu. Zvaakuita fanika munhu ane zvinhu zvake zvenge akariga zvinge zvichiitika zvinoitika kuti zvisazivikanwe nevamwe. Saka chinoita kuti munhu ati izvo nhengo dzemuviri wake dzingabiwe kuti dzisevenziswe nevamwe, chii chavenge vainacho chinoita kuti vafungidzire kuti vangabiwe kuti vasevenziswe kana pasina zvinge zviripo? Zvinongotipawo kukadzika mupfungwa kuti pane zvakavandika zvinenge tisingazive navamugabe. Naizvozvo kufa kwavo kwakazosvika pachinano chokuti vanhu vafungidzire kuti hazvina zvazvinotibatsira isisi vari muZimbabwe. Vakaita zvavakaita vakakanganisa Zimbabwe kuti isvike pairi ipapa. Nanhasi mukufa mavo zvinongokanganisa vanhu vemuZimbabwe. Tose tengosara takakatamadzwa tisingazive kuti chii chiri kuitika. Hatinyatsonzwisisa.
Tichitarisawo nhoroondo yebhaibheri Reverend Moti, pane chikamu here chamungafananidza neupenyu hwavamugabe mukufa kwavo?
Mubhaibheri mune zvinzvimbo zvakasiyana-siyana zvevanhu vakanga vakaipa zvikurusa vakazoshanduka vakutevedzera gwara. Pagozoitawo vakanga vakanakawo zvikurusa vakazoshanduka vakaita zvakaipa. Asi vamugabe handifunge kuti pane zvavakambochinja paupenyu hwavo. Vamugabe vanoita zvinhu zviviri zvanikati. Vamugabe vanoita fanika nzou nekuti vanhu vanoita fanika masvosve, nokuti kana svosve renge riri pagumbo rinoziva zvepagumbo, svosve renge riri panzeve rinoziva zvepanzeve, svosve renge riri pamusana rinoziva zvepamusana. Hakuna mumwe chete anoziva upenyu hwamugabe hwose kuti munhu enge akaita sei. Zvinoenda nokuti iwo unoziva rudivi ripi ravamugabe.
Muchikristu vangarangarirwa nezvipi?
Hapani. Muchikristu hapani. Muchikristu hapani. Ini ndinofungidzira kuti pane zvinhu zvakawanda zvakange zvichida kuitwa navamugabe zvataifungidzira kuti dai zvakaitwa nenzira chaidzo zvaibatsira vanhu vese muZimbabwe. Asi zvizhinji zvacho hazvina kuzoitwa nenzira yakarurama inoita kuti vanhu vakwanise kuwana ruyamura nezvazvo. Zvakangofanana nenyaya yeminda. Chenge chiri chinhu chakanaka, urongwa hwakanaka zvikurusa. Asi maitirwo acho ekuuraya vanhu nekusarudza vanhu vavo vavaida kuti vave ndivo vanopiwa minda, nekunzi vamwe vainzi ndeve MDC havafaniri kupiwa minda, ivo vari vanhu vatema. Hazvina zvazvinobatsira. Haisi anenge ati zvinhu zvingaitwe nemunhu kuti munhu agokwanisa kurumbidzwa kuti akaita zvakanaka. Masevenzero avo avamugabe iye enge asina kururama, enge asina kujeka. Munhu enge agara aine chinangwa chake nechekare. Uyezve vamugabe wangu ari munhu ane zondo riri pachena, nekuti pane vaiti kana vakati nhinga haadi haachadi zvachose, vakati nhinga anoda, nhinga anoda zvachose. Pane vanhu vakadhisapira vasina kuzombowanikwa zvachose panguva dzavamugabe, nekuti vanhu vari kutochema nanhasi ende hapana zvakaitikwa nezvavo. Ende ivo pachezvavo havana kumbofungidza kuti pane zvazvinge zvakaita nepane zvaiitika izvozvo. So Zimbabwe yose ine mapato nemapato akasiyana siyana vane zvavakaitirwa namugabe vari kugunununa nekuchema pari nhasi uno. Vamugabe vasvika vapa pasina takagadziriswa nekugamuchira kuti pane zvakakanganisika zvakaitika.
Aiwa naiwayo, tinotenda zvikuru Reverend Motsi. Onekai zvenyu vateerere.
Maite venyu vateerere, muve nezuva rakanaka. Mwari vakuitirei zvakanaka, tatenda.
Tinotenda zvikuru Reverend Motsi, tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu Isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chabuda mumakwikwi emutambo we2019 neChibuku Super Cup mushure mekurohwa 1-0 neHighlanders mumutambo watambirwa kunhandare yeRufaro nhasi masikati. Chibodzwa cheHighlanders chabva kuna Prince Dube muchikamu chekutanga. Mune mimwe mitambo yatambwawo nhasi, Black Rhinos yarohwa Tel 1-2 kwa0 kuchitiwo Manika Diamond ichirohwawo Chicken Inn 6-5 mushure mekupinda mapenalty. Mumutambo wetsiwa wakatambwa neZuro Manheru, Charles Manyuchi weZimbabwe akamisa Diego Galado wekuArgentina muraundi yetatu yemutambo weWFB Worldwide mushure mekunge muridzi wenyere vaPatrick Mukondiwa vamisa mutambo uyu vaona kuti Galado akanga asisakwanisi kuenderera mberi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano repTUZ ronyunyuta pamusoro peurongwa hwebiometric exercise huri kuitwa nehurumende senzira yekubvisa maghost workers. Mhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe inochenura mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamakakatanwa aiitwa ekuti vaMugabe voradzikwa kupi. tabatashuka kumaguma ichirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndine jonga kandemiri ndokusema mina Gifts Dube.
Soko izika